Manera kana kamuri ye Zimbabwe ino Studio 7
tichitefenyura tiri mu Washington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Maniro akanaka vatereri nguva dzava 7. Tinosangana zvakare maniro anasi uri musi wechitatu kurube 13/2019. Makateerera ku Studio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti hezvinoizvi zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Kana patient yapindawo mutheater inenge ichida tsono dzinoshandiswa nemishonga inoshandiswa, tinoona mizhinji inenge isipo.
Vana chiremba vakuru vanoratidzira pachipatara cheparirenyatwa muHarare nhasi vachigunununa nekushayikwa kwezvikwanisiro muzvipatara zvehurumende.
Atichaziva kuti totangira papi, upenyu wacho hatotomira kusvika kwokupedzesa. Takabva kutsvirwa 43 months kumashuro. Iye zvine zvitatsvirwa futi pataka tichasumuka. Hapana kana chakabuda zvinhu zvese zvakaparara zvema thousands akawandisa chaizvo.
Vanoita mabasa emaoko kuGlenview Complex vosara vasina pekutangira mushure mekunge misika yavo yatsva. Mutungamiri webato rinopikisa reIdeal Party Zimbabwe vatinashe Jonasi, avo vakasungwa nemusi wemuvhuro nemapurisa vachipomerwa mhosva yekuzvidza mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa, vamiswa pamberi pedare nhasi. Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Vana chiremba vakuru vepachipatara cheparirenyatwa varatidzira pachipatara ichinhasi vachigununguna nekushayikwa kwemishina yekushandisa mukuita basa ravo, mishonga, mari dzemihoro, pamwe nekushayawo zvipfeko zvinokodzera pavanenge vachirapa varwere. Thomas Chiripasi anoti panyaya inotevera.
Vana chiremba vakuru vepachipatara cheparirenyatwa vanga vachidarika makume mashanu varatidzira pachipatara ichi vachiti havasi kufara nemamiriro akaita zvinhu. Vange vachiratidzira vakatakura zvinyorwa zvakasiyana siyana zvanga zviine mashoko enyunyuto. Vange vachitiwo kushayikwa kwemichina yavanoshandisa pakuvhiya varwere kuti vavarape kana kuti operation, pamwe nekusakara kwemichina mishoma iripo kwave kuvatadzisa kuita basa. Mumwe wemadhokotera anga achiratidzira aya, Dr. David Chimuka, vati kushomeka kwemari dzemihoro dzavanotambiriswa nehurumende pamwe nekushayikwa kwemichina nezvimwe zvikwanisiro zvavanoda mukuita basa ravo kwave kukonzera kuti basa ravo ribviranetsa kuita.
Tinechida mishonga yakawanda nemishina inoita kuti tiite basa redu zvakanaka. Kwazvino hatina ba mishonga yacho, asi mishonga tinoziva kuti iri available. Tinogona kuitenga nema RTGS dollar iriko, inogona kutengeka nema RTGS Zimbabwe dollar. Yes, foreign currency haiko, asi kwatipa iwo wakatipa mari maZimbabwe RTGS dollar, iwo wakomana wanigwa titengisira mishonga iyoyo, wanogona kuzvitsvagira wega ma US dollars, asi vanotitengesera kuno nema RTGS dollars iwayo.
Mumwe dhokotera, Dr. Shingai Chiurunga, vati kuvhiya varwere kwave kuvanetsa kuita pachipatara ichi sezvo vachiti pachipatara apa panogara pasina mvura iyo yavanoti vanoshandisa zvakanyanya pose pavanoita maoperesheni. Amai Chiurunga vatiwo mimwe mishonga yakaita semetronidazole iyo yavanorapisa varwere haisi kuwanikwa pachipatara ichi, izvo zvave kupa kuti vaswere vakangotarisa varwere.
Tepangwa sterile kubvisa utachiona wese pamaoko. Saka pane mazuva patinosvika mvura chaiyo unovhura tap, hapana kana mvura. Saka as basic as mvura, saka kana mvura isipo you can imagine. Mishonga inonzi maantibiotics, vanhu vanouya vane utachiona muropa. They need basic antibiotics, dzinenge inonzi metronidazole, ndo iri very basic. Yaane time isipo pano, saka hapana zviri fancy zvatiri kuda. Tungodawo zvinhu zviri basic, mvura, magloves, mishonga. Chete chete, masirinji chawo ekupa mishonga yacho. ndizvo zvinhu zvatiri kuchemera panapa.
Izvo zvagumburwa mumwe dhokotera wepachipatara ichi, Dr. Simukai Pesima Chawira, avo vati vatove nemasvondo vakati kuti vasingaite maoperation kuvarwere, vachiti pane muchina umwe chete uri kushanda pachipatara ichi pari zvino. Kunyange hazvo pane dzimba dzekuitira maoperation aya, kana kuti matheater gumi nemaviri.
Kana patient yapindawo mutheater inenge ichida tsono dzinoshandiswa nemishonga inoshandiswa, tinoona mizhinji inenge isipo. And unozoti dzimwe nguva uri pakati peoperation waakuda chimwe chinhu chokushandisa, unoona usina chinhu ichocho.
Mukuedza kugadzirisa dambudziko iri, gurukota rezveutano vaobhadhaya mwoyo vazouya kuzonzwa nhuna dzavana chiremba ava, vakavavimbisa kuti vachaedza kugadzirisa matambudziko avari kusangana nawo mukuita basa ravo. Kunyange hazvo vati homwe hurumende yakaboka. Vamoyo vatiwo hurumende iri kushaya mari yekunze yekutenga zvimwe zviri kudiwa navana chiremba sezvo zvitengwa kunze kwenyika, vakavimbisa kuti vachamhanya kuna gavhuna webhanga guru renyika reReserve Bank of Zimbabwe vaJohn Mangunjwa kuti vanosvitsa chichemo chekuti bazi rezveutano rikosheswe pakupa kwavanoita mari yekunze kune mamwe mapazi ehurumende. Vakurudzirawo vanoona nezvekufambiswa kwemabasa muzvipatara kuti vagare vachiuya nezvichemo nekukasika kuhofisi kwavo kuti hurumende igotora matanho ekugadzisa zvinhu nekukasika. Mumwe murwere angari pachipatara apa nhasi vane vanjirugoi vakurudzira hurumende kuti ikurumidze kugadzisa nhuna dzavana chiremba ava, vachiti kuramba mabasa kwavana chiremba kunonyanyorwadza varwere vavati vave kufa nenyota makumba ari mumvura sezvo achizoshaya anovarapa kana vauya kuchipatara.
Hazvitifadzi nekuti vana chiremba ndovanotiraramisa. Ngavataurirane navo, vataurirane navo, vabwirirane zvavanotaudzana, kusirwa kusiya isu tichifa. Hazviiti mugomo.
Kunyange hazvo ana chiremba vakuru vari kuramwa mabasa, ana chiremba vadiki ndivo vanga vachibatsira varwere vanga vari pachipatara ichi. Kunyange hazvo vamwe vavo vatataura navo vasina kuda kutaura pamhepo, vati vari kuzoshaya zvekuita nevamwe varwere vavasingakwanisi kubatsira sezvo vanenge vaine urwere hunotoda ana chiremba vakuru vane hunyanzvi. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Thomas Chiripasi.
Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa nhasi vatumira gurukota rinoda nezvemukati menyika vaZiyambi Ziyambi kuti vanozadzikise zviri mubumbiro remitemo kuti kana vachinge vatumira mauto mumugwagwa kunodzivirira kuratidzira kana kuita zvimwe zvinhu sezvavakaita munandira, vanofanira kubva vaenda kunosuma dare reparamende chiripo ripocho. Vamunangagwa vange vave nemavhiki matanhatu vasina kuita izvi, izvo zvakapa kuti gweta vari nhengo yeMDC vaInnocent Gonese vanomirira Mutare Central vakumbire dare kuti vamunangagwa vauye kuzotsanangura kudare kuti sei vakatuma mauto kunomisa kuratidzira. Mukuzeya nezvenyaya iyi tabata vaGonese.
Hakisi chikumbiro, asi toti kuteedzera mutemo, nokuti muchisungo chesection 214 kana masoja achinge adeployiwa munyika, mutungamiri wenyika anotosungirwa nemutemo kana achiteedzera mutemo, chinova chisungo chiri mubumbiro iroro, kuti azouya kuzoudza vadare zvikonzero zvakaita kuti adeploye masoja iwayo, ende achitsanangudza zvakazara. Saka hazvina kuitwa. Saka patakavhura paramende musi wa29 January, ndakasimudza nyaya yacho paina deputy speaker kuti ngatiedzere mutemo wenyika sezvinodiwa nevadare kuti vaite kuti hurumende nemapazi ese anosungirwa kuteedzera mutemo wenyika. Deputy speaker vakati vachaongorora nyaya yacho vozoutaurira vehurumende kuti vaite izvozvo. Takazoona svinzonapira kuti zvese izvi hazvina kuitika. Tichibva tazoveza point of order kuti sei vamunangagwa vasingateedzeri mutemo wenyika, sei vasingateedzeri zvisungo zvavanosungwa nazvo nemutemo, sezvo zviri mubumbiro nezviri musection 214. Handi kuti unenge uchiita zvaunoda, asi kutoti mutemo wakatarwa, mutemo wakanyorwa.
Saka kuri kuti vamunangagwa vana kuya kudare kuzotsanangura, sedare reparamende pane mamwe matanho amunokwanisa kutora here?
Zatinangoita kungotsoropodza kuti vanhu vese vazive kuti tine munhu anozviti mutungamiri wenyika asingatedzi mitemo yenyika. Hatina masimba akawanda pamusana pemanhamba edu, asi detanga tiri kunzi tinokwanisa kuwana manhamba akakwana. Zvinhu zvese zvinhu achikwanisa kutedzwa impeachment. Nekukira munhu usingateedzeri mutemo wenyika, usingateedzeri bumbiro renyika, itori mhosva inoita kuti ugone kubviswa pachigaro. Dambudziko ratingangozoita nderekuti vamwe vake vemusangano wake havazotsigiri danho rakadaro. Ndozvega zvinotitadzisa. Ande pasina zvipati kana zvemusangano wavo. Tadai takatoita zvokuti asingaitedzera zviri pabumbiro, asingadi kutongwa nemutemo wenyika, munhu asingakodziri kuva mutungamiri wenyika.
Nengo yeMDC inomirira Mutare Central mudare reparamende vaInnocent Gonese vari parunare muHarare. Sezvo tichitema tisina divi ratinorerekera, tabatawo vaZiambi kuti tinzwe divi rehurumende.
Mutungamiri wenyika vandituma kuti ndiende kudare reparamende kunopa statement inoenderana nezviri mubumbiro redu guru remutemo rekuti kana mauto akanga aendeswa munyika kunobatsira mapurisa kuchengetedza runyararo, mukuru wenyika ndiye anobvumirwa kuendesa mauto kuti anobatsira, anosungirwa kuzivisa dare reparamende nekukasira. Saka ndo zvandaita nhasi, ndikanozivisa dare ndikavatsanangurira kuti mubumbiro redu mune izwi rinoti promptly, asi pamutemo wedu watanga tinawo weposa hauna kunge wakatsanangura kuti promptly mazuva mangani. Saka patiri kugadzira mutemo mutsva weposa tichange tichigadzira izvozvo kuti zvibve zvadutsa kuti promptly zvinoreva mazuva mangani, asi kuri zvino zvanga zvisina kunge zvakadomwa. Asi pazuva ranhasi taenda nestatement nekuti mubumbiro redu munoti muchirungu president must cause parliament to be informed. Hamuti president ngavaende mbune. Saka president vandituma ndikaenda ndikanotaura statement yachona nekutsanangura kuti zvii zvakaitika zvakazoita kuti vange vachibvumidza kuti mauto vange vanochienda kunobatsira mapurisa kuchengetedza runyararo.
Zvikonzero zvei zvamanga muchiudza dare apa?
Mugwaro remutungamiri wenyika rinotsanangura iro kuti mukuru wemapurisa mushure mekunge agutsikana kuti vanhu vaizviti vari kuratidzira vari kupaza zvitoro, mumwe mupurisa aurawa, vanhu vaakurambidzwa kufamba, migwagwa yavharwa, nekuona kuti maitikiro anga akuita zvinhu mapurisa aka haakwanisi kunge achiita kuti muve nerunyararo, akabva akumbira Minister of Home Affairs kuti vakumbire Minister of Defence, vakumbire President kuti mauto anga achiuya kuti azobatsira kuchengetedza runyararo.
Gurukota rinoona nezvemutemo vaZiambi Ziambi vachitaura vari parunare muHarare. Mutungamiri webato rinopikisa reIdeal Party Zimbabwe vaTinashe Jonasi vamiswa pamberi pedare nhasi vachipomerwa mhosva yekuzvidza mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa pasi pemutemo weCriminal Law Codification Reform Act. Mapurisa anoti vaJonasi vakati vaMnangagwa vakamboraya vanhu vanodarika zviuru zvitatu, nekudaro hapana munhu anofanira kupa uchapupu achivatsigira padzimwe mhosva dzavanenge vachipomerwa. VaJonasi vanonziwo vainge vachironga kusunga vaMnangagwa nevateedzeri vavo General Constantino Chiwenga navaKembo Mohadi apo vakazosungwa paJameson Hotel nemusi wemuvhuro muHarare. Asi vaJonasi vari kuramba mhosva idzi vachitivo pavainzi vakataura mashoko aya yainge iri nguva yesarudzo, uye vaMnangagwa vainge vangori mutungamiri webato reZANU-PF chete, kwete mutungamiri wenyika. Vanotiwo chikamu chavari kutongwa nacho hachisi pamutemo. Mukuziya nezvenyaya iyi, tanonoka Wande weStudio 7 abata mutauriri weZimbabwe Lawyers for Human Rights vakumbirai Mafunda vane magweta ari kuvamirira mudare.
VaJonasi vamira pamberi pedare kuHarare Magistrates Court pamberi pamaziso zvimbedzai mugwagwa pavanga vatsi zvipesinzukanya yavo varikupomerwa mhosva yekunzi vakatuka muchirungu inciting undermining hukuru authority yavamunangagwa mudare gweta ravo nondokozota chona dhube kumagweta ecode rezimbabweleas women rights wanyunyuta kuti vajonas vakagariswa mapolices over detention kana uyezve vanyunyutawo kuti vana muchuchusi maprosecutor vatuma tsamba inobva kuna prosecutor general yekuti wanga vachiprosecuta vajonas
majistrate vatichii nechichemo ichi
majistrate mugwagwa vapamutongo masikati anoaya amanhere masikati ano achiti chichemo chapihwa namuzvare nandokozo tachiona dhube hachina kusimba saka nokudaro vati vajonas vazopinde mudare mangwana zvakare pandofunga pachanzvikwa nyaya dzavo dzekuchena-chena kuti vapihwe dheo parezvino ndozvakamirira kuona kuti gweta ravo richabudirira here pakuchena-chena kuti vanga vachipihwa chimari chibeo saka tova tichanzwa kuti dare mangwana richati kudii asi panhasi tichikuziva kuti vacharaviswa kuremand prison
pari zvino vajonasi vari kupi
vajonasi pari zvino vaiswa kuremand prison ndokwavaiswa nekuti vakangopinda mudare chete vakanzi remanded in custody muchirungu zvinoreva kuti tikachinja muchifana medu vakuendeswa kujeri ndokwavachabvako vachiya kudare mangwana
mutauriri wezimbabwe lawyers for human rights vakumbira emafunda vachitaura vari parunare muharare natanonoka wande westudio 7 vanoita mabasa emaoko paglenview home industry vanoti vasara vari pamhene uye vasina pekubata nekuda kwemoto wakapisa zvigadzirwa zvavo rutendo mawere anoti panyaya inotevera
pashanyirwa nzvimbo ine studio 7 vazhinji vane zvinhu zvakatsvangwa vachiratidza kushishikana zvikuru mumwe anotengesa zvinhu atanda kuzivikanwa nezita rekuti amai Phyllis vati vasiyiwa vasina chekubata sezvo vanga vachirarama nekuveza nekutengesa vari panzvimbo iyi
hatichaziva kuti totangira papi upenyu hwacho hwatotiomera kusvika kwokupedzesa takabva kutsvirwa futi 3 months kumashure uko iye zvine zvitatsvirwa futi patava totasumuka hapana kana chakabuda zvinhu zvese zvakaparara zvemathousands akawandisa chaizvo saka zvaakutotinetsa kutoita sei vana kuchikoro nzara mungoona mamiriro akaita kunze kuti zvinhu zvese zvaakutiremera hatichaziva kuti todii taomerwa sagadhi anga ari paringoti akangoona moto wakutanga kubvira mushedhi asi uzoti wakabva kupi ndichava zvemushedhi mangu mandandichishandira ka zvinhu zvarasika mukaruzvo tosvika kana kuma 20,000 or more than
vacharles merekiwa vanoti varasikirwa nemari inodarika zviuru makumi maviri nemapfumbamwe uye vanoti aka akasike kutanga vachirasikirwa nezvinhu pasina rubatsiro rwavanowana
shedhi yedu ndapo pakatangira moto saka sanga takumba gadhini yanga aripo asi tanyatsoziva chikonzero chakaita kuti moto wepo asi staff yanga irimo estimated zvekuma 28,000 staff yatanga tinayo mushopu shopu yedu yanga iri hombe saka tatiri almost 6 la staff yese yanga irimo roughly zvekuma 20,000 hazvese hapana chakwanisa kubuda
mumwe murume asina kuda kudomwa nezita rake audza studio 7 kuti kutsva kuri kuita panzvimbo iyi kwava kuvatumawo kuti vanobvunzira kumaprofita pamwe nekudzin'anga murume uyu ati moto isinganzwisisiki kuti yatanga sei yawanda panzvimbo iyi
vanhu vatiri kushanda navo panapa takabva kwakasiyana-siyana umwe ngo unoshandisa mudzimu umwe unoshandisa chiprofita umwe unoshandisa kungo tsvuku umwe unoshandisa kun'anga saka hatisi kuwirirana pazvinhu zviri kuitika izvi tinotombotiwo titombotiwo timboitawo mapira yekuti timbopambobikirwawo doro timbotsererawo hari izvozvo n'anga dziripo maprofita aripo anoita sevhisi akasiyana-siyana panzvimbo yacho iri kuitikira izvozvo tizoziva kuti chii chiri kuitore nzvimbo tiri murima hationi
zvinonzi chimwe chipandiko chenzvimbo iyi chakabvira zvakare mumwedzi wambudzi gore rapera zvinhu zvakawanda zvikaparara Zvabva Studio 7 panzvimbo iyi zvanga zvisati zvazivikanwa kuti chii chakakonzera moto, asiwo kuchipandi chidiki chenzvimbo iyi chisina kutsva, vanotengeserapo vanoti vakabirwa zvakanyanya muzhowezha yakaitika nezuro, vanhu vachiedza kumhanya-mhanya kuti vabudise midziyo yavo. Meya weguta reHarare vaHebert Gomba nemamwe makanzura vashanyira nzvimbo iyi nhasi vachida kunzwisisa kuti chii chiri kukonzera moto iyi. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Rutendo Mawere.
Mutauriri webazi rezvekudyidzana nedzimwe nyika vaGideon Gapare vanoti nhaurirano pakati peZimbabwe neSouth Africa dzichiri kuenderera mberi panyaya yemari yekukweretesa Zimbabwe mushure mekunge nyika mbiri idzi dzapeta musangano wekudyidzana nezuro muHarare. Zimbabwe iri kutsvaga mari inodarika bhiriyoni imwe chete, asi vane ruzivo nezviri kuitika vanoti South Africa haina urongwa hwekukweretesa Zimbabwe mari yakawanda zvakadai. Zimbabwe inoti hayo yakafara nekuti South Africa yakavimbisa kuibatsira nekudzidzisa mapurisa mashandiro pamwe chete nekuipa zvinhu zvekushandisa mubasa ravo. Ngatinzwe hurukuro yaitwa naTanonoka Wande weStudio 7 navaGapare.
Home Affairs yakawirirana neveSouth Africa kuti vange vachibatsirwa munyaya dzekudzidzisa mapurisa nezvekuita nehubasa ravo.
Panyaya yemapurisa, chii chinotarisirwa kuti chichaitwa neSouth Africa?
Vakataurirana kuti vatangu vachivapa zvinhu zvakafanana nezvinhu zvekusevenzesa basa ravo kusvira pazvinhu zvakafanana nenhumbi dzekupfeka nezvimwewo zvakarerekera kubasa rechipurisa. Vane mumwe unyanzvi hwatinoti international based skills or international based practices. Zvinopota zvichiwanikwawo kuti kune imwe nyika kune zvimwe zvamunowana zvinenge zvisiri muno.
South Africa yakakwanisawo here kuti ibatsire Zimbabwe nemari?
Nyanzvi dzakarerekera kunyaya idzodzo dzemari vacharamba vachiita hurukuro dzavo kuti vagone kuona kuti ndepapi pacho pavanogona kuyamurana. Saka hurukuro idzodzo dzinodzi dziri kufamba zvakanaka zvikuru. Chitungamirirwa ministries efinance nemabank avo akarerekerawo zvefinance mareserve bank enyika mbiri idzodzo. Saka pane zvirongwa zvavari kutarisira. South Africa yakati inodisisisa chaizvo nepainogonesesa napo kuti inge ichiyamura hama yayo yeZimbabwe. Saka chinhu chinotarisirwa South Africa inoziva patakamira inyaya yekuti mafinance, international lines of credit nezvimwe zvinokwaridza kuti nyika yedu ikonomi ipundi zviri kushaya. Saka South Africa yakati kuburikidza nekudaidzira kuti zvikanganiso zviripo zveupfumi hwenyika ratingati maeconomic sanctions abviswe, vakatizve vanenge vachizosevenzawo vachidaidzira kumisangano yese yavanenge vachiinda kuti Zimbabwe dai yakwanisa kuwanirwa zvinokwanira nyaya dzeikonomi kuti inge ichikundisa ikonomi yaiwo magariro evanhu vemuno ange achibudikira.
Ava vanga vari mutauriri webasi rezvekudyidzana nedzimwe nyika vaGideon Gapare vari parunare muHarare naTanonoka Wande weStudio 7. Makateerera kuStudio 7. Iko zvino tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Mutungamiri wenyika yeAmerica vaDonald Trump vashora zvikuru governor weCalifornia vaGavin Newsom nedanho ravo rekuda kubvisa chirango chekutongera vanhu rufu mudunhu iri. VaNewsom vati kutongera vanhu rufu hakuna kunaka sezvo dzimwe nguva vanhu vachimbourayiwa vasina mhosva. Asi vaTrump vanoti mhondi hadzifaniri kuregererwa. Zvizvarwa zveZimbabwe zviri kugara nekushanda muSouth Africa zvakawanda zvinoti zvavogara zvakabatira ura mumaoko zvichitevera mashoko anonzi ari kutaurwa nevezvematongerwo enyika nemamwe mapato munyika iyi pamusoro pevabva kure ayo anonzi anogona kuzoita kuti vedzimwe nyika vazorwiswa nezvarwa zvenyika iyi. Izvinotevera mashoko anonzi akataurwa svondo rino nemutungamiri wedunhu reGauteng vari nhengo yebato riri kutonga muSouth Africa reANC vaDavid Makura, ekuti vabva kure ndivo vari kunyanya kupara mhosva munyika iyi. Muchirongwa chedu chatinotarisa zviri kuitwa nezvizvarwa zveZimbabwe zviri kunze kwenyika, Jonga Kandemiri weStudio 7 abata sachigaro vesangano rinomirira zvizvarwa zveZimbabwe muSouth Africa reGlobal Zimbabwe vaSolomon Chikore.
Aya mashoko, anoti tishungurudzei zvikuru isusu semasangano anomiririra zvizvarwa zvekunze kwenyika muno muSouth Africa, nekuti chinoitika ndechekuti kunyangwe ari kuzvitaura asingatauri akatarisana nerusarura rwatinoti zvauri xenophobic speech, asi kuti kunoenda mashoko haudzive kuti anozvitambira sei. Ndo zvinhu zvatinoona zvinoita fuel maxenophobic attacks. It's unfortunate kuti zvakataurwa saizvozvo, asi tikada kudzokazve tikati ngatiendei panyaya yekuti kuparwa kwedzimhosva. Nyaya iyi yakambotaurwa mu2008, yataurwa mu2008. Tikakwidza nyaya yacho nekuti right, ngatimbofambai mumajere tinoona kuti percentage yemaforeners kana kuti vabva kure iri mumajere vakawanda zvakadii. Zvatakanowana ikoko zvaishamisa zvikuru, nekuti percentage yachoni yanga iri pasi kudarika vemuno macho vemuno muSouth Africa ndo vakawanda vakazadza majere. Saka kana vamakura vachiti vabva kure ndo vari kupara dzimhosva, zvinofanira kunge zvichinozadzikiswa nomumajere kuti vabva kure ndo vakadi ndo vakazara mumajere. Asi zvakadero hatikurudziriwo kupara mhosva. Kuenda kuchipatara ikodzero yemunhu kuti munhu akarwara aende kuchipatara. Ivo vangadai vakangoita zvavakataura ivo, kuti takuzotaurirana nezvihurumende kuti hurumende dzine vanhu vari kurapa kuno, aiwa potaiwo muchitibatsirawo pakutenga mishonga, kwete kuti vataurire vanhu. Nekuti vakataurira vanhu, vanhu vanopedzisira vakurwa mudzinzira, vanopedzisira vakuti xenophobic attack, mangwana vofuma vakuchema. Asi kuda tingangoti is a campaign gimmick, inguva yesarudzo yakusvika vanenge vakuda kuvhoterwa.
Mune matanha muchatorawo here sesangano rinomirirawo zvizvarwa zveZimbabwe muSouth Africa?
Takatotanga kudhara kunyora matanha kuhofisi yavo vaDavid Makura, yekuti nyaya yamataura iyi kunyange mataura musina kunangana mune zvakaipa, asi matorerwo ainogona kuitwa inogona kutorwa mune zvakaipa nevanoteerera. Havana kunyatsoisa mazwi avo mune zvakanaka. Zuro ndizuro taiti vaHerman Mashaba, meya veJohannesburg, vari xenophobic pavaitaura kuti maforeners ndo vari kuita zvakati, ndo vari kuita utsvina, ndo vari kuita umbavha, ndo vari kuti hijacka mabuildings. Ivo vamakura neofisi yavo neveANC vakatoti zvavari kuita hazvina kunaka, zvakaipa, asi nhasi ndo vakudzokorodzati mashoko iwayo. Saka takuona kuti maitira vakaita nyaya yavo haana kumira zvakanaka. Saka takatonyora tsamba kuofisi kwavo tichinyunyuta.
Tinoonawo kuti nyaya hombe iri kuita kuti zvizvarwa zveZimbabwe zvinge zvichiwanda muSouth Africa, mamiriro ezvinhu mune zvematongerwo enyika nezveupfumi kumusha. Munoona sei musangano wakapera kuitwa nezuro muZimbabwe pakati peSouth Africa neZimbabwe weBai National Commission?
Takabvira kudhara tichiti havadi kubudirana pachena kuudzana kuti iwe zvauri kuita zvazvina kumira mushe. Saka chinobuda ipapo hatichioni, because mareports auya ipapo takanzwa kuti vekumusha vanga vachikumbira kuti dei matibetserawo nemari yekuti upfumi hwedu hudi hunge huchisumukirawo, asi veSouth Africa vati hatigoni kukupai mari iyoyo.
Tinonzwawo kuti South Africa yakazivisa kuti ichawanisa Zimbabwe mari inoita 55 million rand ichange ichinangana nekubatsira kudzidzisa mapurisa zvichitevera ripoti yakaburiswa navamoshande yainge yaipomera mapurisa mhosva. Munoona sei danho iri?
Chingange chiri chinhu chakanaka, because hapana chinhu chakaipa, sekuti isusu tinotarisira kana kuti veruzhinji rweZimbabwe vanotarisira mapurisa nemauto kuti ndivo vangange vanofanira kunge vachitichengetedza. Saka tinozviona zviri zvinhu zvakanaka chaizvo.
avo vanga vari sachigaro vesangano rinomirira zvaro zveZimbabwe muSouth Africa reGlobal Zimbabwe vaSolomon Chikore vari parunare muSouth Africa naJonga Kandemiri weStudio 7. Vateereri musakanganwa kuti muchirongwa chedu cheDiaspora Forum nhasi tiri kutarisa iyo nyaya iri kunetsa kuSouth Africa yemashoko anonzi anogona kukonzera kuvengwa kwevanobva kure. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Anokuonekai nemufaro ndini wenyu Blessing Zulu ndiri muWashington DC. Iko zvino ndokusiyai mina nditungamiri Nkomo munhau dzeIsindebele.
Sokuyisikhathi sendaba kuVOA Ndebele. Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Njani mthwakazi omuhle olamukela emoyeni ngenjabulo ngolwesithathu mhla ka 13 kumbimbitho 2019 nguntungamili Nkomo. Endabeni zethu lamhlanje, sebe lichumi la sishiyagalombili abantu abafa ngesikhathi sokutshengisela ngozibandlela kulandela ukutholakala kwesidumbu somsekeli we-MDC uBlessing Toronga eChitungwiza. Odokotela bezinga laphezulu ama-senior doctors batshengisele esibhedlela se-Pari Renyatwa eHarare namuhla bekhala ngokuswelakala kwempahla yokusebenzisa kanye lokuncipha kweholo labo. Iningi lithi litshayela ihlombe ugatsha lukarhulumente olubona ngezemfundo ngokumisa isinqumo obelusithethe esokuqatsha ababalisi abengenelisiyo ukukhuluma ulimi lwesiNdebele. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Umsekeli webandla leMDC uBlessing Toronga yena onyamalale ngozibandlela ngesikhathi amasosha lamapolisa ekhahlameza abantu utholakale efile emochari yesibhedlela seChitungwiza ngomvulo. Lokhu kwenza inani lababulawa ngamasosha liqonge lifike kuchumi lasishiyagalombili okugoqela lepolisa okuthiwa lagongodwa ngamatshe ngababetshengisela. Isikhulumeli somdeni wakhe sitshele iphephandaba lebulenjini elezimlife.com ukuthi uToronga wathunjwa ngabantu abanakanelwa ukuthi ngabogatsha lwezomvikela ngozibandlela. Mhlaka 24 wayabulawa kwathi isidumbu sakhe sayatshiywa emochari mhlaka 27. Abalwela amalungelo oluntu bathi ukufa kukaToronga kwenyusa inani labantu ababulawa ngesikhathi sokutshengisela lokhu lifike kwaba yisishiyagalombili. Sixoxele siphathamandla se-MDC kobulawayo umnumzana Edwin Ndlovu.
Kubuhlungu okwenziwa yiZANU-PF. Abantu babecabanga ukuthi nxa kuphuma umgaba kungena uMnangagwa funa kuzaba lobubelo. Bamuzwa ekhuluma uMnangagwa, ekhuluma nge-Second Republic, ekhuluma ngelungelo loluntu, ekhuluma ngomnotho, ekhuluma ngakho konke okuhle. Abantu bathi hayi kuthi sokusiba lotshintsho. Kodwa-ke lokudana okukhulu ngoba okwenzakalayo njengamanje kubi, kungcolile, kudlula okwakusenzakala ngesikhathi sikaMgabe. Yikho-ke njengabantwana beZimbabwe-ke sisebunzimeni okumele ukuthi i-international community ingenele ibone ukuthi iyamisa ubugebenga lobo obenzakalayo elizweni.
Abakwamanye amazwe okhuluma ngabo laba yi-international community Ndlovu bengangenela njani, baphathise njani njalo?
Kule SADC, kule AU, kule United Nations, zinhlanganiso ezikhangela ukubona ukuthi amalungelo abantu kayephulwa. kumele bangenele isadiki imtshele kuhle umnangagwa ukuthi akwenzaka kusikho, ingenele imise udlame lolo olukhona. Ngoba uhlupho esibalalo ukuthi amazwe esadiki bayebe nalokho ukuthi ayi-solidarity, bevumelana, bevikelana entweni-ke ezimbi. Yikho sithi sesifikile isikhathi sokuthi-ke oRamaphosa labanye bakhe kusadiki baphumele egcekeni. Nangoke bekhona eZimbabwe uRamaphosa wakubona kusenzakala, bebotshwa esikhulumeli sethu Jacob Mafume, bebotshwa labaningi, betholakala abantu ababulawayo emotshari. Isikhathi sokuthi bangenele kathesi bamtshele-ke umnangagwa ukuthi akwenzeka kusikho, akumelanga ephule ilungelo loluntu.
Lisalalo yini ithemba kunhlanganiso ezifana lesadaki?
Kumele ithemba libe khona. Isadiki kumele itshintshe indlela esebenza ngayo. Isadiki kakumelanga ivikele la mabandla okuthiwa ngama-liberation movement. Kumele isekele, ingenele, incedise kumalungelo oluntu kwi-SADC region yonke. Kungakhathalekile ukuthi laba bantu ngabe bandla elinjani, kodwa kumele bangenele babone ukuthi ilungelo loluntu yilo liqakathekileyo. Kungaba lelungelo loluntu kutho ukuthi-ke lezomnotho lazo zizaqhubekela phambili, zi-improve ilizwe, linotha abantu behlala kuhle. Yikho-ke kumele i-SADC itshintshe indlela esebenza ngayo.
Umnumzana Edwin Ndlovu ngowebandla le-MDC sixoxela ekobulawayo. Asenelisanga ukukhuluma lamapholisa kumbe abesibhedlela seChitungwizanga lolu daba. Odokotela bezinga laphezulu ama-senior doctors batshengisele esibhedlela seParirenyatwa eHarare namuhla bekhala ngokuswelakala kwempahla yokusebenzisa kanye lokuncipha kweholo labo. Odokotela laba baqale ukhalala umsebenzi izolo njalo bathi abasenelisi ukwelapha izigulane ngemfanelo, ngoba imitshina esesibhedlela lesi isindala njalo ifaka izigulane engozini enkulu. Kubika uGibson Bebe.
I-Studio 7 ifike esibhedlela seParirenyatwa yathula udokotela sebebuyela emakhaya kodwa abasafundela umsebenzi, ama-junior doctors bebesebenza. Lokhu kukhalala kwabodokotela abadala kubika kusesibhedlela seParirenyatwa kuphela, kodwa kukhangele ukuthi kuzaqhela kusiya kwezinye izibhedlela elizweni nxa uhulumende engalungisanga izikhalazo zabo. I-Studio 7 ikhulume lonobhala wenhlanganiso emela ama-junior doctors eZimbabwe Hospital Doctors Association, udokotela Mthabisi Bebe, othi izikhalazo zabo-senior doctors zifana lalezo ababeziveza ngesikhathi bekhalala umsebenzi ngompalakazi nyakenye, ngakho uhulumende kumele azilungisise masinya.
Emsebenzini okwakhathesi siyahamba and okumele sikunanzelele ukuthi ama-specialist lawo angene ku-strike so far isibhedlela esiyi-1 eParirenyatwa. So kwezinye izibhedlela umumo izibhedlela nje ngathi lokhu ufanani, but esikunazelelayo futhi ukuthi ama-specialist lawa they are striking, bangene ku-strike indaba esazigine la ku-strike thina ngo-December. Khona kutshengisela ukuthi i-government ayikakhangeli zonke izikhalazo esasizifake kibo ukuthi bezikhangeli ngo-December.
UBebe uthi loba odokotela abatsha besiya emsebenzini, inhlanganiso yakhe iphatheke kumihlangano lohulumende ikhankasela ukukhwezwa kweholo labo kanye lezinye izikhalazo abaziveza ngomnyaka odluleyo lapho bekhalele umsebenzi. Kodwa uthe badaniswa ukudonda kukahulumende ekulayeleni izikhalazo zabo.
Badonsadonsa balomhedehede sikujayele vele ukuthi bona they don't usually act to the agents okuyamele ekhangelekeyo. Asilathemba lokuthi bazakhangela izikhalazo zethu, kodwa okwakhathesi nje into esisimisayo khonaukuthi kumele siqale sihambe sihloko sikhuluma labo, sihamba kuma-meeting angikhona as according to ama-labor laws angikhona. Nxa singafika isitage sokuthi sesibonile emthethweni ukuthi lokhu abakwenzayo asikujabuleli, izikhalazo zethu asikhangela, siyababhalela incwadi nje sibatshele ukuthi sesikungena ku-strike.
Kodwa izakhamuzi zeHarare ezikhulumele Studio 7 ziveze ukufuthelwa ngokuqhubeka phambili kwezisebenzi zikahulumende zikhalala umsebenzi
zisithi lokhu kutshengisa ukuthi uhulumende kaqakathekisa impila kahle yezisebenzi zakhe. Umnumzana Ngqobani Dube uthe ingxoxo lohulumende zikhanya ziyehlula ngoba mihla yonke akula kuzwanana lezisebenzi zakhe.
Indaba le yabodokotela isi ibe indaba eke yahlupha kakhulu esikhathini esidluleyo, and uhulumende waphuma etshengisa ukuthi sokusebele equipment sebele ungama-surgicals asebekuthethe asebelakho, so odokotela babuyela emsebenzini, into abangasebenzisa sezikhona. Kodwa khanya ayisilo qiniso ngoba odokotela bathi akusincede ukuthi sisebenze singela zinto ezokusebenzisa. So uhulumende kasiphathise kulokhu ngoba into eqakatheke kakhulu. Asifuni ingxoxo, futhi sifuna i-action.
Lokhu kugcizelwe ngesinye isakhamuzi seHarare uMnumzana Mcebisi Mabhena othi uhulumende kufanele angenele kudaba lolu ngesiphangiphangi atshengise ukuthi uphatheke ngempilakahle kaZulu.
Nakana ukuthi uhulumende ngabe uyagijima sele agcwala indawo yonke abone ukuthi uyalungisa isikhala zama-doctors ngoba abantu bayakufa. Asonto ehlekisayo sile singadlala ngayo sisisolana sithi ubani urongo, but usedinga kho dokotela uhulumende agijime sele alungisa indaba le ngoba abantu bangaphela ezibhedlela lapho.
Imithi kanye namaphilisi kuqhubeka kusilela izibhedlela zikahulumende ukuthi lezo ezizimeleyo zihlawulisa imbadalo ephezulu engeneliswa nguZulu. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, nginguGibson Bebe.
Umkhokheli webandla eliphikisayo ele-Ideal Zimbabwe uMnumzana Tinashe Jonasi umiswe emthethwandaba namuhla esetheswa amacala okuthuka umongameli Emmerson Mnangagwa. UJonasi ubotshwe ngomvulo njalo uzalala esitokisini okwelanga lesithathu namuhla. Abachuchisi bathi umsolwa uhlambaze uMnangagwa nyakenye esithi ungumbulali olezidumbu ezedlula inkulungwane ezingamachumi amathathu phansi. Igqwetha lakhe unkosikazi Nontokozo Dube uthi uJonasi uyawalandula amacala awetheswayo. Uthi njalo uzaphindela emthethwandaba kusasa esiyacela ukukhululwa ngemali yesibambiso i-bail.
Bamisile phambi komthethwandaba namuhla ngamacharges okuthi wathuka umongameli welizwe besebenzisa u-section 33 we-code okuthiwa i-criminal law codification no-reform code. Ichallengile ukuthi bengamfaki ku-remand because ngendaba yokuthi ukubona kwethu amagqitha akhe esithi thina kulo section 34 owe-SM Act nale ikhodi engiyakhuluma ngayo othi yena kulamanye amacala ahlanganiselane nalelo lokuthethisa umongameli welizwe ukuthi nxa i-state ingakawayithesa umuntu kuyabe kumele ukuthi baqale bathole imvumo ku-prosecutor general ukuthi baqhubeke umuntu lo bamethese icala. So i-state yasiphendula-ke i-opposa ekade sikutsho umajistrate wasenikile i-ruling yakhe isinqumo sakhe namhla ngama-4:15 asesidayi asisakuzwisisanga kuhle indlela yena a-interpret-a ngayo i-section 34 ayifanani lendlela thina kade simkhangela ngayo. So baseyomfaka-ke ku-remand sizakile ekhotho kusasa ngoma-8 sesiyakhangela-ke indaba ye-bank esingathiwe ngama-issues e-bank.
Isikhuluma nje uvalelwe njalo uyalala phakathi.
Iye kwanamuhla uzalala phakathi.
Yena uthini ngamacala awetheswayo la?
Hayi, kawavumi.
Udaba lokuthuka kumbe ukweyisa ihofisi kamongameli ludaba esake sabona eminyakeni edluleyo luphathwa ngumthethwandaba njalo unquma ukubana kakumelanga kube licala ukuthuka umongameli. Kuyini okwasuka kwatshintsha kanti?
Mina ngokuzwisisa kwami ukuthi sokwake kwaba le-challenge e-constitutional court ngabantu abashiyeneyo nje nenge baze ngathi abathathu bezama ukuthi bethi yena leyi section 33 yokuthuka kwamongameli kwelizwe asiyo ngathi ngesilungu i-unconstitutional.
Unkosikazi Nontokozo Dube ligqwetha elimela umkhokheli webandla eliphikisayo ele-Ideal Zimbabwe uMnumzana Tinashe Jonasi.
Lo ngumsakazo weStudio 7 sisakaza eZimbabwe. Lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC. Lisibamba kumagagasi athi
909 AM 4930-13860 Lagu 15460 kHz ku shortwave.
Iningi lithi litshayela ihlombe ugatsha lukahulumende olubona ngezemfundo ngokumisa isinqumo obelusithethe sokuthi luqhatshe ababalisi abangenelisiyo ukukhuluma ulimi lwesiNdebele kumbe ezinye zendimi ezikhulunywa ezigabeni zemathebeleland. Uhulumende usanda kuveza uluhlu lwamabizo ababalisi abakhethiweyo ukuthi befundise esikolo zakoBulawayo laseMathebeleland olutshengise sobala ukuthi iningi labo ngabuhlobo lwesishona. Ingcweti kwezemfundo zithi kumele umbalisi ofundisa umntwana izifundo ezikuzinga eliphansi abelwazi ulimi lwakhe ukwenzela ukuthi amtolikele ngokuqotho amabala esiNgisi. Lokhu kucizelelwa isisekelo sombuso kanye leziqondiso zomanyano we-United Nations. Umabhalane omkhulu kugatsha lwezemfundo unkosikazi iTumisang Thabela ubikwa esithi umtshina kahulumende ubulengxaki yikho kwenzeke leli phutha. Ukuhlaziya lolu daba usithandekile Mhlanga weStudio 7 uxoxelo nkosazana Priscilla Ncube ilunga lenhlanganiso ye-PTUZ njalo engumbalisi.
Njengomuntu ikakhulu khathesi ofundisa laba bantwana abancane abe-ECD ngikubona kungela wena ongathi wena uzafundisa umntwana ulimi lomntwana ongalwazi. Ngoba vele the requirement ukuthi ufundise nge-mother language. So nxa uvele ungazenelisi ilimi lomntwana, there is no way you can do justice to your job. You have to speak using i-mother language so that umntwana akuzwe. Ngoba for example I can say ku-ECD angeke ngathi umntwana engasazi isikhiwa, engasazi isiShona, engasazi isiNdebele, ngithi mina ngizamfundisa ngali ilimi lwangikhona yena angalwaziyo, kumele afundiswe ngolimi alwaziyo.
Ungathi uhlupho lolu lubhahile yini ngoba sake saluzwa ekuqaleni?
Eqinisweni lubhahile ngoba sikuzi bakhona abanye ababalisi ukuthi akaluzwa ulimi abe sezama nje ngoba engumbalisi, ngoba nxa ekhuluma amabala kufika kube le-wrong meaning emntwaneni engazwa okumele akuzwe, azwe okunye laye angakuzwisisile ukuthi kathi kunesibuyini. Linyathelo elihle esibile silithaye lihlombe ukuthi kube lesiphathamandla esivumayo iphutha lento eyenzakeleyo kulokuthi siqhubeke sisenze ngani kasiboni thina sikhanyile, ukwenzela ukuthi ulimi lungachabalali ngoba selichabaleli ulimi ngomuntu oyabe engazi ukuthi kumele akhulume athini ulimi labantwana behle bebambe into engayisiyo. Ngiyangunanzelele kakhulu futhi ukuthi nxa sebebhala imihloliso abantwana abenzi kahle elimini lolu ikakhulu lwesiNdebele ngoba babe bevele sebefundise babamba into engayisiyo. Nxa ufundisa e-primary ufundisa iklasi kawuspecialize kuma-languages. Nxa evele yena thine primary singatsho ukuthi siyaspecializa e-primary kuspecializwa kuphela ama-practical subjects wengiwaziyo, but otherwise all wonke la amanye ama-language akula specialization, meaning uteacher ongaziyo ulimi still is required ukuthi afundise ulimi lolo.
Uhlupho lolu lungabe lubhahile yini le maphandleni?
Ngathi angilatan i-research sibili engithi ngibambile engagcwalisa lokhu engikutshoyo, kodwa njengomuntu olakibo emaphandleni nakhona ngale maphandleni nxa ngithe ngavakathela ekhaya ngiyabathola abanye ababalisi abangalaziyo kodwa bekhona. So kusitsho ukuthi kutsho ukuthi lakho to one time or another abantwana emaphandleni labo bayafundiswa ngabantu abangalaziyo lolimi.
Ilongo nkosazana Priscilla Dube ilunga lenhlanganiso ye-PTUZ njalo ungumbalisi ubexoxa ecingweni loSithandekile Mhlanga ekobulawayo. Ku live talk lamhlanje kuhlelo lwabahlala phandle kwelizwe lwe diaspora forum sixoxa ngamazwi eziphathamandla zakwele South Africa akhuthaza inzondo yabokuza. Thumelani I text message kunombolo ezithi 001 202 465 0318 ukuze silithinte ecingweni lingene kuhlelo. Singene kwezivela kwamanyamazwe ngamafitshane. Umtshayeli wendizamtshina ye-Ethiopian Airlines eyawayo yabulala abantu abalikhulu lamatshumi amahlanu lasikhombisa ngempelaviki ubikwa wazisa asebenza labo ukuthi indizamtshina le eyohlobo lwe-Boeing 737 yayingasebenzi kuhle. Kulabanye njalo abatshayeli abahlanu asebeke bakubeka sobala ukuba uhlobo lwendizamtshina le kalusebenzi kakuhle. Abahlenga abasengozini kwele Nigeria baphakathi kwemizamo yokususa abantwana abadilikelwe yisakhiwo edolobheni le-Lagos. Inani labadilikelwe isakhiwo lesi alikazakali kodwa kunakanelwa ukuthi lingafika kumakhulu ambalwa. Owayengumgcinisihlalo womkhankaso kamongameli Donald Trump umnumzana Paul Manafort namhla ugwetshelwe ukuhlala eminye njalo iminyaka emithathu kulandela emine ayigwetshwa ngeviki edluleyo. Abafelokazi ezansi emandebeleni bakhala ngembhadalo efunwa ngumthethwandaba waphezulu owe High Court lapho kusabiwa ilifa. Bafuna njalo kuguqulwe eminye imithetho edala ukuthi bengafinyeleli ilifa labo. Lokhu kuvele emhlanganweni oqhutshelwe eGwanda obujonge ukufundisa abafelokazi amadoda asetshiwe ngomgabo lentandane mayelana ngemithetho yokwabiwa kwelifa. Kubika intatheli zindaba yethu u-Albert Ncube.
Iningi labafelokazi lithi ngaphandle kokudula kwembadalo le, umthethwandaba uthatha isikhathi eside ukuthi wabe ilifa, okudala ukuthi izihlobo zihluthuneleyo mpahla. Unkosazana Sihle Nathi ngumfelokazi, njalo uthi seleminyaka ezama ukutshintsha indlu ibe sebizweni lakhe, kodwa imali efunakalayo iningi kakhulu. Abafelokazi abangene lomhlangano bafundiswe ngemithetho yokwabiwa kwelifa. Njalo unkosazana Thulani Dube uthi bebesemnyameni ngeminye imithetho ebavikelayo lapho betshiwa ngomkabo. Ngaphandle kwemali abafelokazi bathi bafuna eminye imithetho okwabiwa ilifa efana lale esithembo iguqulwe.
Uvamile ukuthi ubaba esethatha ukosikazi wesibili, umama womkazi uyathi mina ngiyahamba ngezihlalele ekhaya. Kuba luhlupho nxa ubaba esethe wasishiya ngoba umthetho uthi uthatha lapho kuhleli khona. Sekuzwa umama ukuhlala ngaphi, sehlala ekhaya. Ukosikazi wesibili uhlala ngaphi.
Umqondisi wedale laphezulu la High Court, Master of High Court, umnumzana Eldad Mdasa, uxwayise omama abasemendweni ukuthi impahla efana lezindlu kumele ibhaliswe ngamabizo omabili elikababa lelikamama ukuze kungabi lo dubo lapho omunye ethe wedlula.
It's important to have joint registration of an immovable property. Zvinokudzirirai pamatambudziko akawanda.
Tikutazo baba ukuthi sibhalwe omama, sibhalwe lathi ezindlini ukuze sibe ingcenye ye ownership yezindlu zakhona. Omunye engadlula kuba lula.
Umkami ongameli welizwe unkosikazi Auxilia Mnangagwa obekumele angene lo mhlangano ngenelisanga ukufika njalo uthumele umsekeli kamphathi Ntambo obona ngezabelo unkosikazi Jennifer Mhlanga. Uthi kuqakathekile ukuthi abafelokazi babekwazi limthetho ukuze bengaqilwa.
Injongo yesihlalo njalo yikuthi sisebenzisane nani bafelokazi, omama labobaba abashiywayo, ukuba sivulane ingqondo sitimuke ngodaba lwenondo.
Lobanje unkosikazi Mnangagwa ephethe sithi imbuthano yakhe ayilani lezembusazwe. Abanye abangene lo mhlangano bebegqoke impahla ebandle lebusayo elezano PF. Ngimele iStudio 7 ngisemajawondeni eGwanda ngu-Albert Ncube.
Marabini uthi yena litshe likantunjambila esiqibela ke uhlelo lwethu lwalamhlanje, kodwa singakehlukani sikhangele ebezihamba phambili. Sebelishumi lasishiya kalombili abantu abafe ngesikhathi sokutshengisela ngozibandlela kulandela ukutholakala kwesidumbu somsekeli webandla leMDC uBlessing Toronga. Kwanele Mthwakazi lingayikatshana likhumbule luyalandela uhlelo lwe-Live Talk olivalelisayo ngontungameli Nkomo lila.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.